zvabuda pamusangano wanhasi zvinoratidza kuti vanhu vanoda kuti pagadzirwe migwagwa mvura yakachena nekutakurwa kwemarara asi kuti zvinhu izvi zvigadziriswe patenderanwa kuti panoda kuti mitero iwedzerwe nezvikamu zvishanu kubva muzana kana kuti 5% sezvichiitwa pashoma nepashoma mumwe wevagari ava amai Patience Arufesi vati dambudziko iri vati dambudziko riri kusangana nevagari vekuold township section nderekuti hakuchina chiremera
tosendese toilet 1 ekumusoro nekuzasi toilet 1 hatina matoilet zvedzimba dzedzi dziri kugara munhu uri murumu iri uko ndinogona kumuona ari mumba mwake dzatsomuka asi mari dzekubhadhara kumarendi hadzina madhoo
mumwe mugari amai chena yemuyambo vatiwo nyaya yekushaya mvura yakachena ndiyo iri kuvashungurudza
mutsvage mafaiti akati kure akati simbe ngekuti mvura iri kurasika zvakanyanya hatizoruzivi here chatambobata muruoko plus mvura dzacho kusvika tozoona mabhiro dzacho anonge ari kuuya zviri kuti itiobatei handizivi panga ita improvement yakaita sei ipapa mapaipi ati kure uye ari matsva mvura irege kuwestika ndo chikumbiro chi
nyaya yemigwagwa isina kumira zvakanaka yasimudzwa naamai Vimba Isoko
mutsvage mapaipi akati kure akati simbe ngekuti mvura iri kurasika zvakanyanya hatizoruzivi here chatambobata muruoko plus mvura dzacho kusvika tozoona mabhiro dzacho anonge ari kuuya zviri kuti itiobatei handizivi panga ita improvement yakaita sei ipapa
mumwe mugari wemuchikanga muzvare Lusi Moyo vatiwo dambudziko repombi dzemasiweji dzinobvinza ravashayisa mufaro
patiri kuona masiweji especially pachikanga primary school panotofamba futi nemota dzevanhu vacho vecouncil vari padhuze futi necouncil
vakasanobata chigaro chemutevedziri wemubati wehomwe yeguta remutare amai Tsitsi Useya vati donzvo remusangano wanhasi ranga riri kuti vagari vape muono wavo uye pfungwa dzavo pane zvavanoda kuti zvitange kuitwa nekanzuro yavo
ndosaka tizoita consultation kuti ndapi ari critical kwamuri hamuri kuona kuti ngatitangei so that kana takufinalize budget ra 2024 we make those projects a priority because kana tikabvunzana muno everything needs to be done but how do we finance everything not possible even at home mari yatova natonyatsoiziva kuti mwedzi uno ndogona kupa mwedzi ndowana mari yakati but mari iyoyeyo ukada kuita everything using that money it won't be adequate saka tinoti tizoprioritiza maproject pai according to consultations dzatirikuita nhasi izodzidzi according to the form vita
mukuru anoona nezvemigwagwa muguta remutare injiniya Daniel Nyirenda vati migwagwa yemuguta inoda kugadziriswa asi mari yacho hapana
tingangoti hedu tine marodzi but hatisisina marodzi ba lifespan yawo paakagadzirwa apfuura ari kutoda kunatsa kugadzirwa kutikuita tinoti either marehabilitation kana new construction kamarodzi edu
meya mutsva weguta amai Sofia Rudogwasira havana kupinda musangano sezvo vari kuita misangano yezvidzidzo zvekutanga basa pasi pebazi rezvematunhu asi kanzuri inoti ine urongwa hwekuita misangano yakadai munharaunda dzinogara veruzhinji nekumayadhi kusvikira musi wa30 kubvumbi vozobuda nesungawirirano ndakamirira Studio 7 vamutare ndini Sydney Size.